manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 29/2024 makaterera ku studio 7 nevenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana chiremba nevakoti vanoti vambomira urongwa hwekutanga kuratidzira. Mapere nezvimwe zvikara zvorura munzvimbo dzakawanda munyika. Makanzuru onetsana nezinara panyaya yemari dzemitero yekugadzira migwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi vemubazi rezveutano reHealth Apex Council rinoti rambomisa urongwa hwekuratidzira hwanga huchifanira kutanga nhasi mushure mekusangana necommission inoona nezvenyaya dzevashandi mubazi rezveutano yeHealth Service Commission munaurirano pamusoro pezvichemo zvavo zvemihoro nemashandiro avari kuita. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 Abata mukuru wesangano revashandi reHealth Apex Council vaJames Banda kuti tidzwe zvizhinji.
Musangano waitwa tasangana nehurumende sevashandi tikataura zvichemo zvedu sevashandi kuhurumende. Saka zvizhinji zvacho hatizosungirwi kuzvitaura nekuti zvinenge zvinhu zvinotaurwa muchihwande. Pane zvisungiro zvokuti achiratava nyaya dzacho mumitini yakaita iyoyo hatibvitse kunge tichizokwanisa kuudza vanhu vekunze kuti vanga vachizivizana kuti zvinobvisi. Izvi zvinhu zvinenge zvakavanzika pakati pemushandi nemushandiro.
Zvamuri kuti hatizotauri izvo, asi pane chabuda here chinobatika chamatiwo mungadzokera nacho kuvashandi munoti aiwa tabuda nechakati chakati?
Chatinokwanisa kutaura nechekuti patataura chinodzokera nechekuti kuvashandi isusu kuti hatikwanisa kutaura neushandiri hwedu. Tinangoti pasungano yangaifanira kunge inobuda mitini haina kuzopera ikazopana mukana wokuti ivowo vangakamirira hurumende vadzokere kuvakuru vavo ezvichemo zvedu vonogara pasi voona kuti zvavangakwanisawo kutiitira ndezvipi isu sevashandi vavo. Pakare musangano hatingauti wapera uchiri kuenderera mberi asi wangobreka kukango wakadiki.
Zvanga zvichitarisirwa netsamba dzakambotenderera dzekuti nhasi kwaizokandwa mapadza pasi tochiti kudini zvambomira here zvakamira sei ipapapo?
Isusu sevamiriri vevashandi hatisizi kuti mapadza ngaakandwe pasi kana kuti ngaasumuke. Ivo vashandi ndivo vataura kufunga kwavo nemaonero avo zvakamira sei. Saka isu sevamiriri vevashandi tinonopa vashandi zvabuda patachisangana mumiting imomo votiudza zvavanofunga ivo toita sei. Kana tawana izvozvo totaura zvakare kumushandiri kuti ndo zviri kutaura vashandi venyu. Asi isusu sevamiriri tinotarisirawo kuti taita takwanisawo kupawo mukana nhaurirano iyi kuti zvigone kuona zvatinoburisa nekuti chinowanzotambudzika nokukuvara ipapa murwere. Murwere anenge asina chaanoziva ende urwere hahuapuraiwi hahutsvagwi hunongouya.
Mukuru wesangano revashandi musangano reHealth Apex Council vaJames Banda vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Evans abatawo sachigaro wekomisheni inoona nezvenyaya dzevashandi mubazi rezveutano yeHealth Service Commission Dr. Chris Percy.
All I can say for now is that I'm right. And at the moment, I'm starting to have a massive decision. And otherwise, I'm right there.
Tingagone kuzonzwa kuti zvafamba sei zvarini?
Mangwana musi
Taura kuti zvanga zvichirongwa zvemastrike hakuna zvaitika handiti vanhu vari kokumabasa.
Zvamunga ngotaura ndizvo kuti iwo aino pane dzambe ndaona yanga iti sekureta yakanyorwa nezuro yekuti vambomuita nyaya ndatozvionawo sekureta wangu
Awo vanga vari sachigari wekomishen inoona nezvenyaya dzevashandi mubazi rezveutano yeHealth Service Commission, Dr. Chris Pasi, vari varunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe vagari vemumaruwa vari kuchema-chema nedambudziko remapere, nzou neshumba zvorura munharaunda mavo, zvichisa upenyu hwavo nezvipfuyo munjodzi. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Matunhu akatasana nedambudziko remhuka dzesango iri anosanganisira masvingo kunzvimbo dzakaita seBikita neGutu, kumatebeleland North, kunzvimbo dzakaita seCholocho neHwange uye kumashonaland West. Mumwe mugari wemubhuku rekwamakonese kwaiche chingombe kwaGutu, ambuya Rosina Gonese vanoti
pakambotanga paryiwa mombe yanga yatoita zvinyanga kwauti makwaiti worufu arura anotorira kana kuma 8 chaiko achatotipindira kana mudzimba.
Mugari wekwachikukuku Bikita vagarika ishumba avari pedyo nenzvimbo inochengeterwa mhuka yedevu reconservancy vanoti pazvikara zvose mapere ndiwo ari kunetsa.
Hatisi kana kurara takavesa moto kwazviri kuzvemukudzi kuti mukudzi dziri dzichadyiwa ende zvakuafekta nekumatanga edu mombe dziri kudyiwa ofuchi mombe dzacho ndedzatinorima nanzi.
Mambo Chutu vekuHurungwe vaAbhembasera vakurudzira hurumende kuti igadzirise waya dzenzvimbo dzemhuka dzavati dzimwe dzakaiswa kare kare nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Asi vanoona nezvekuchengetedza kwemhuka vanoti vamwe vanhu vanoba fenzi dzinenge dzakakomberedza kunochengeterwa mhuka. Munyori mukuru muhofisi yegurukota remasvingo Dr. Admopa Zakavambwa vanoti vakatambira zvichomo zvekurura kwemhuka dzesango vakakoka gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka munyika vaMangaliso Ndlovu.
Saka tushanda newildlife vachidzidzisa community yedu zvakadaro zvichinge zvaitika vanhu vakurumidze kuripota vezimpacts vari kuzokurumidza kuita kamini kuzogadzirisa.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubazi rinochengetedzwa mhuka reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vatinashe Farao vati hurumende yakaisa parutivi homwe inobatsira vanenge vaurayiwa kana kukuvadzwa nezvikara zvesango.
Hurumende nemuono wayo mugore rapfuura vakakwanisa kubudisa mutemo mutsva unonzi iwo Human Wildlife Conflict Relief Fund, uyo unobatsira kuti vanhu vachengetedzeke kana vanenge vakuvara vaonewo kubatsirwa nekurapwa vanenge vafirwa zvichindodaro.
Varimi vari pedyo nenzvimbo dzeHwange National Park vanoti vakarasikirwa nemombe mazana maviri gore rino. Madhongi, huku nembudzi ndezvimwe zvezvipfuwo zviri kudyiwa nemapere. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mumiriri weZimbabwe muAmerica vaTed Joseph Chifamba vanoti zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvidyare mari kumusha senzira yekukudza upfumi hwazvo. Vakataura izvi pamusangano wakaitwa neZero Maneru muWashington DC, apo mumwe muzvina bhizimisi vaKen Sharp vekambani inovaka dzimba yeWestpro vakange vachiedza kukwezva zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvitenge dzimba kumusha muno muWashington DC. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganyauye weStudio 7 navachifamba.
Pese patiri kufamba munyika muno tisangana nezvizvarwa zveZimbabwe. Vari kutiudza shuviro yavo yekuti vake dzimba kumusha kana kutenga dzimba. Asi dambudziko riripo ndirekuti pavanotumira mari kuhama nekushamwari nevavakidzani, mari yakawanda haisi kuenda kushandiswa zvayaifanira kunge ichiitika. Saka vane dambudziko rekuti vanga vachitadza kuinvesta kumusha pakuvaka dzimba kana pakutenga dzimba. Saka ndo saka taita partnership ne ma real estate agents na satanga ne Westpro.
Asika tinoona kuti nyika kana kuti vamwe vemunyika parizvino vari pazvirango zvirango zvazvikanganise here mabhizimusi ange vana veZimbabwe avanenge vachida kuita munyika.
Zvirango hazvikanganise. Zvirango zviripo zveOFAC zvakatarisana nevanhu vakaiswa palist yeOFAC. Uye takawana simbiso kubva kuhurumende yemuno kuti vana veZimbabwe vari kuno kana maAmerican investor vanogona kuita bhizimusi nevamwe vavo vekuZimbabwe vasiri pa zvirango izvozvo. Chingakonetsa pazvirango inge yange iri nyaya yemapayments kuti anofamba sei, asi izvozvo zvakagadziriswa nehurumende yakaita setup mavehicles akawanda anobatanidzira neVictoria Falls Stock Exchange zvakare.
Tinoona zvakare kuti makange muri kuAtlanta uko maiedza kukwezva zvizvarwa zveAmerica zviri ikoko kuAtlanta. Pari zvino pane zvirongwa here zvamagadzira?
Hongu, Atlanta Black Chamber of Commerce iri kutumira iyoyo vamiriri vayo vachange vachienda kuZimbabwe muna March iwo mwedzi uri kuteera uno. Vachange vachibatana zvakare nevamwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kunana Dallas vari kuda kuivo kuita mainvestments kumusha kuZimbabwe.
Tiri panyaya iyoyo yemainvestments, vanhu ngavasimbise sei kuti vanozogona kubudisa mari yavo munyika?
Mainvestments mazhinji achange achibva kuno, tichange tichivabatsira kuti vainveste through ma ring fenced facilities zvikuru sei kubudikidza nekuVictoria Falls Stock Exchange kuitira kuti mainvestments avo angobatwa as foreign direct investments ari kuitwa nemari yekunze. Saka hatitarise kuti pachaita dambudziko kuti mari yedzoke kuno.
Avo vanga vari miriri weZimbabwe muWashington DC vaTejos Chifamba vachitaura naMavelous Muhlanganyauye weStudio 7 vari muWashington DC. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi, Mavelous abatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
January wegore rino takaona zvinhu zvichikwira, mitengo yezvinhu ichikwira zvichikonzereswa nekuderera kwakuchiita simba remari yemuno. Uyo zvakare matax akaunzwa ne-2024 national budget nekukwidzwa kwakaitwa mumatax mu-2024 national budget. Saka zvese izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu ikwire both in US dollars nemumazimbabwean dollars. Saka zvinoafekta vemabhizimusi, zvinoafekta mainvestments. Saka zvakakosha kuti senyika tiunze kugadzikana kwezvinhu mumacroeconomy. Izvo zvinounza maincentives anoita kuti vanoda kuinge vachiisa mari muZimbabwe varamba vachiisa mari, uye kuti mabhizinesi agara ari kuoperata asasangane nematambudziko ekuzopedzera dzimwe nguva vaakuritrenja kana kuvhara. Saka tine machallenge atinawo, but tinoo maopportunity akawanda kuti takwanisa kugadzirisa machallenges instability yemacroeconomy nekungonza kustability mumacroeconomy zvinobatsira kuita unleash full potential yeeconomy yedu in terms of ma investment possibility.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, Dr. Prosper Chitambara vachitaura vari parunare muHarare. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakasangana nemukuru wedunhu reRepublic of Tatarstan riri pasi peRussia vaRustam Minnikhanov, avo vakatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva dzekuvasachigaro wekambani inogadzira zvombo zvehondo zviri kushandiswa kuUkraine. VaChiwenga vanoti vari kushanda navo neRussia mukusimudzira zveumhizha nehumetura kana kuti technology. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrighton Mutebuka vanoti ukama uhu hauna zvaunobatsira Zimbabwe. America inorangawo vanotengeserana nevainenge yatemera zvirango. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi, tabata vaMutebuka.
Sekuona kwangu dambudziko riripo hombe nderekuti hurumende yedu haidi kubvuma kuti mabasa ayo akashata pakubata kwayo inoita zvizvarwa zvemuZimbabwe maererano nekodzero dzavo ndo zvakaita kuti ukama hwavo hupesane nenyika dzavanoti dzekuwestin. Saka mabasa iwayo futi anotyora mutemo weZimbabwe. Saka zviri pachena kuti kuita kwavari kuita vari kuwanda nechigunwe chekusada kutevedzera mitemo yedu yemuZimbabwe inoita kuti zvive nyore kuti Zimbabwe senyika izogona kuti zveupfumi izvozvizvi zvinoitika nedzimwe nyika zvive nyore kusanganisira newekuwest ivavo. Saka kuenda kwavanoita East Russia u itori nyaya yekuti kupererwa
nechikonzero chei
nekuti vanhu vari kuziva kuti vari kukanganisa saka vadi kuramba vachibvunzwa kuti vagadzirise mabasa avo ndochekutanga. Chechipiri, nyaya dzekurussia dzine dambudziko rekuti Russia pachezvayo inyika ine mutungamiriri ane utsinye asingaremekedzwa futi chii kodzero dzevanhu dzemunyika make. I think musvino unotoziva kuti kune nhau yaakapomerwa yekushaika kwanavhaun anga ari munhu aimupikisa. Saka kune vanhu vakawanda futi even vanomupikisa vemutungamiriri vakashayika kunyika dzakasiyana siyana nenzira dzisinganzwisiki. Uyezve chimwe chinhu chinonetsa ndechekuti Russia senyika panyaya dzekudyidzana dzeupfumi inoita zvinhu zvechihwande hwande zvine choko muhomwe zvekuti hazvinyatsonzwisiki kuti upfumi hwenyika hunozofamba sei.
Tiri kuonawo vari kudyidzana nevamwe vakatemerwa zvirango neAmerica, tichiona kuti vachiwenga vakasanganawo nemumwe akatemerwa zvirango. Izvi zvine matambudziko akaita sei pakudyidzana nedzimwe nyika?
Dambudziko hombe rinenge riripo nderekuti kushamwadzira nevanhu vakaita seivavo kazhinji kazhinji dzinotengedza vanhini vanhu vakaita seivavo. Saka pane kuti vanhu ivavo vadzoredzere vachiwenga kuti haa munoona gore ramuri kufamba naro iri harina kwarinosvika harina kwarinoenda harina chamangwana kana cheuviri vanogona kutobva vavafurira kuti hai ngatobatanei pamwe chete tichiramba takatsika ipo pachifamba takadaro.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaBrighton Mutebuka vachitaura vari parunare kuBritain. Kukandirana nyoka mhenyu pakuti ndiani anofanira kunge achigadzira migwagwa yemumaguta nemadhorobha kuri kuenderera mberi pakati pebazi rehurumende rinotora mitero yedzimotokari pamwe chete nemari dzinobhadharwa pamatogets rezinara nemakanzuru. Regai tinzwe zvizere kubva kuna Tobias Mudzingwa.
Muimba nemukurumbira Leonard Jakata akaimba achiti panorwanzou nyatwa yehuswa kutsokodzerwa. Ndizvo zviri kusanganikwa nazvo nevagari vemumaguta nemadhorobha akawanda munyika avo vari kufamba mumigwagwa ine makomba anoita seacharaurwa hove. Asi kunyange zvakadaro, sachigaro webhodhi rezinara vaGeorge Manyaya vakaudza vatori venhau muHarare neZuro kuti haisi mhosva yezinara kuti makanzuro ari kutadza kuita basa ravo rekugadzira migwagwa, vachiti vari kuvapa mari yekuita basa iri. Asi mutevedzeri wameya weguta reHarare Muzvare Rosemary Muronda vanoti haibatsiri mari yavari kuwana kubva kuzinara kuti inenge iri shoma zvakanyanya.
Last time Maria takapiwa for the whole year yaive equivalent to 2 million of which that 2 million inokwanisa kuconstructa just a kilometer yeroad.
Zinara inoti pamabhiriyoni mazana masere ane zviuru makumi matanhatu nesere emari yemuno 866 billion Zimbabwe dollars yayakawana mugore radarika, chikamu chinoda kusvika makumi mapfumbamwe kubva muzana 88% chemari iyi chakawaniswa mapoka anogadzira migwagwa anosanganisira makanzuru. Vapita Nyapetwa, munyori musangano rinomirira vagari vemuEpworth, vanoti dzangova nharo vanhu kuramba vachishandisa motokari mumigwagwa yemuHarare.
Tinzi angari matadi road akanga akagadziwa naSmith ivo vari kuisa mapechi havasinasa kugadzira marodhi kana kuripeya rodhi. Infrastructure yedu yatoparara yemarodhi.
Vaimbove meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vaudzawo Studio 7 kuti kugadzirisa dambudziko rekugadzirwa kwemigwagwa iri rekutora mitero yedzimotokari.
Chiripo ndechengosanganisa zvinhu zvitatu: power, willpower nemaresources. Pane basa rekugadzira migwagwa ndiye zvanofanira kunge aine mari uye ndiye anofanira kunge achironga izvozvo asingakumbire kune mumwe munhu.
Asi vamanyaya vanodzokazve zvekare vachiwedzera munyu paronda mushure mekubvunzwa kuti vanozvionawo sei zvekuwedzerwa kwakaita mitero yematoll gates.
Chinhu chakanaka nekuti chinoenderana nezvitwa nedzimwe nyika, asi chikurusa mari iyi ichingopinda chete sezvakataurwa nevehurumende yedu iri kungosvika ichinobatsira kumarodhi.
Mumusangano nevatori venhau wakaitwa nezinara uyu zvakaziviswawo kuti munyika mune motokari dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri 1.2 million asi dziri kubhadhara mitero michero dzinosvika zviuru mazana masere 800,000 chete. Zinara yakatiwo nyaya yekusashandiswa kwemari nemutoo wakanaka dzaiitika mumakore adarika yava nhoroondo sezvo bhodhi idzva rakagadzwa makore maviri adarika iri riri kugadzirisa zvinhu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muChad vaYaya Dilo vakaurayiwa nezuro mushure mekuridzirana pfuti kwakaitika pakati pevanovachengetedza nemauto ari kutungamira nyika iyi. Hurumende yechiuto inoti vatsigiri vavo vaida kuuraya mutongi mukuru wematare, asi vanopikisa vari kuzviramba. Munyika maitika gakava rakakura pamusoro penyaya yemitemo. Izvi zvinotevera kusungwa nekugariswa mujeri kwevanopikisa dzimwe nguva vachipomerwa mhosva dzisiri mubumbiro remitemo, kunyanya dzekutenderedza mashoko enhema. Izvi zvakaitika kune vanopikisa vanoti muzvare Fadzai Mahere vaJob Scholar uye vatori venhau vana. Muguzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano All Hands on Justice vaKennedy Masie pamwe negweta vachiongorora zvematongerwo enyika asi vari nengu yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza. Totanga kunzwa kubva kuna vaMasie.
Uyu mutemo wagara wakataurwa kuti hausi constitutional and hafa kuwe mumabhuku yemutemo yedu yemuZimbabwe, kunyanyanya Criminal Codification Act. Chiri kuitika panapa ndechekuti tikuona dambudziko rekuti muZimbabwe pane yatingati kudrega makumbo kunoitwa nehurumende panyaya dzekualaina mutemo unenge warulwa unconstitutional. Saka patiringoona izvo zvatagara zvichingoona kubva patikangoisa bumbiro redu remutemo kubva 2013 pakauya bumbiro redu remutemo, kuti mitemo yakawanda iri muZimbabwe haisi kualaina zvakanyatsotitwasa neconstitution.
Dr. Mavaza, munoti
sekutaura ndechekuti zvinotiratidza kuti Zimbabwe inotevedzera mutemo. Kana prosecutor akachaja munhu nemutemo usingashandi, dare rikaona uchishanda nguva iyoyo, dare repamusoro rikati aiwa hamushandi, zvoratidza kuti aiwa hatina watakanongedzera nemakano tinongotedzera mutemo. Kana matare akati mutemo hausiri unotedzera unenge uripo, saka izvi chinhu chinoratidza kuti Zimbabwe inyika inotedzera mitemo inenge iripo. Nyika yedu yagara inotedzera mutemo uyezve iri pasi pemutemo wavo.
VaMasie, chii chiri kuita kuti matare asazotedzera mutemo iwoyo kana wakaraswa wakabviswa mubumbiro remutemo kana ichitedzera mitemo nyika?
Hawai, ndinopokana navaMavaza panyaya dzekutevedzera mutemo, because izvi zvinotaridza kuti muZimbabwe hamuna yatingati rule of law, because kana Zimbabwe ichitevedzera mutemo, mutemo unofanira kuve ichitevedzerwa from the bottom institution, or institution iri very critical inoconnecta nesociety inova iwo mamagistrate courts. Kana kumamagistrate courts kusiri kuwanika justice, inofanira kuve kuriko, kunofanira kuri the first defense ye the rule of law, then it means kuti munyika hamuna mutemo wakatitwasano. Ende tinoziva kuti iko zvino pane nyaya dzirikungotaurwa dzekuti makotsi edu ari captured. Zvinhu zvakadai so kana zvichizoitika zvinopawo vanhu vanenge vachitaura about that kuti vave vachichenerwa, because kana magistrate court ichikwanisa kuspenda atingati mataxpayers dollars ichiita trial inotura madays vachishandisa mari yehurumende vachiprosecuta munhu nemutemo usingaexisti mabhuku, only kuti imwe mari izoshandiswa zvekare ichienda kuhigh court kuti nyaya iyi izonzi haizi pamutemo. Zvinotaridza kusava ne yatingati rule of law inechitika muZimbabwe, ende zvinhu zvofanira kunge zvichigadziriswa from that bottom and zvichigadziriswa at a higher level, yokuti mutemo yedu yese yemuZimbabwe inofanira kualaina neconstitution yeZimbabwe. And mutemo wese usingapindana neconstitution yeZimbabwe hauzi mutemo, ende unofanira kubuda mumabhuku edu emutemo.
Dr. Mavaza, chii chiri kuita kuti matare asangobvisa mutemo wekubvira kudare repasi?
Chinoitakuti vaMasie vari kuziva kuti zviri kuitika ndizvo chokwadi. Kana mutemo uchinge wanzi uripo, panenge panyika yatoti gakava nevamwe vanovaita hapana mutemo, asi hazvireve kuti inyika iri kuita izvozvo. Akasunga muzvari Mahere haisi nyika asi mutemo zvari maira akanga ane kodzero zvikara kudaiwa mutemo uyu haufanirwi kunge uchiripo dare harina kuona zvakakodzero saka kana dare vakazoziona padare guru vazoziona papaa aiwa mutemo uyu haupo nyika inopedzera mutemo vamasiya vari kutaura kunge vari kuisinga kuti haikoti haisii zimbabwe haikoti idare riguru remuzimbabwe saka kana ivo vataura kuti mutemo hausiriwo hazvireve kuti hurumende yatasa zvinongoreva kuti vateedzera mutemo
vamasiye chii chingaitwa kuti mutemo iwoyu ugadziriswe matare epasi anga achiziva zvatongwa nedare repamusoro izvi
kuti zvive very clear ndoona sekuti paramendi inofanira kuva ichiamenda section iyoyo mucriminal code kuti zvive zvakajeka kune avo vachava vachisungwa nemutemo iyoyo
Dr. Mavaza munoona here mutemo uchibviswa uyu kana kuchishandurwa
nekuti haikoti yataura kuti mutemo uyu haupo handione mapurisa achiita pikerere nawo vachauregedza votsvaga mutemo unoita
Gweta vachiongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf Dr. Masimba Mavaza vari parunare muHarare manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reall hands on justice vakennedy masiye vari parunare kutexas muno muamerica muhurukuro yanga ichikokerwa najonga kandebiri westudio 7 muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nehurumende pamwe nedare reparamende muamerica kuti mapazi ehurumende asavharwe nekusawirirana panyaya yebhajeti pari zvino pari kuitwa misangano nematare eparamende kuedza kuona kuti pangapiwe sei mari mapazi ehurumende mukuzeya nezvenyaya iyi tanonoka wande westudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vati muringai
inini maonero angu ndeyekuti nhasi congress kana kuti house of representatives ikasangana nhasi tichaona kunge vachange vachiwirirana nokuti hurumende ikavharwa zvinoreva kuti izvo mafederal workers mabhodha nezvakadaro daro zvinobva zvavhiringidzika tinoziva kuti isusu tabva mune nyaya dzanga dziripo makore maviri apfuura esupply chain issues saka ndinoona inini kuti mabhizimusi nezvakawanda government ikasawirirana hazvizofambi zvakanaka
munoona sevachabudirira here panyaya iyi vamuringai
kubudirira ndichaona kunge vachabudirira but kunenge kune zvimwe zvikamu zvinenge zvichida kuti ivharwe nokuti sezvo muchikuziva kuti takuenda kusarudzo ya2024 ende mukuru wemarepublican sezvo marepublican achitungamira house of representatives toziva kuti vanenge vachidawo kugadzirisa democratic party iyo iri kutonga nekusenate uko saka kuchabudiriro hako ndofunga asi ndofunga kunenge kune mavhoti akati irikei mashomana
vati muringai vachitaura vari parunare kuohio natanonoka wande westudio 7 muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi Marvelous Mhlanga Nyawuye achange achitaura nemadzimai nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvavari kuita zvekuedza kuzvisimudzira mumabasa akasiyana-siyana asiwo achitarisa nyaya yemhirizhonga mudzimba kana kuti gender based violence sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare vana chiremba nevakoti vanoti vambomira nyaya yekuratidzira mapere nezvimwe zvikara zvorura mumisha yakawanda tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiyai mina taboka munhau dzeisindebele